Nopirange suvaini, vachivitsa mazina, vachivitsa mazina, vachivitsirira. Vachivitsa mazina baba, vone vasi hamwe bojo.
Bless me, bless me.